Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Ndira vanhasi vanetsaona nondidraivha saizvo asandadzokera kubasa. Ndichongouchengetwa namukoma, nyuri chibatsirwa namukoma zvese. Chechowada panana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa maererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamendi uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamendi dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
agonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazvirazwe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana
mumwe wenyanzvi iri munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri iri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and Murio and Diano decided I got Murio in the dog wheat and Dagarora, Erekanaksarora, one dong was Gara Zong Nevanam, Uchita Vanauko, Weta Vanauko, as which Kawachanga, Zutendis, when a Bumberim term of Anwes Babangavazi, here in section 78, year constitution. Saga Billy is Mazarukunza, Zunda with his Bate, Kubatra Mazmai, no with Mazmai, Mashinshiva, Rukuzinirika, Shakanyanya, Vano Buddha Mkati Mekuro, Wakango Garabumurume, Asnagan Chaka, but also Garama Openu, Wesasia and Murume, Angwa Murombo,
Vama Duku, Vakurzra Nego, the Paramende, with its Zanopa Funga Zazo, Pazchenda Kuno Funza Verushinji, Nezo Biri Iri, Askutu Znopa Kura Verushinji, Zrim Biri Iri, Zoka Nefunga Zeverushinji, Gudare Paramende.
Nengo ze parlamende basaravo ndere kuti vasatarisa iwe pachizvaro kuti ndinonzi nengi ndakarora yakana kurorwa ndinonzi nengi ndofungei nevanhu rume ndinonzi nengi ndinefungei nevanhu kadzi kwete basa renengo ze parlamende kuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe vochitarisa zviri mubhili zvese zviri mubhili zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro nengo ze parlamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishande zvo because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparlamende saka ndavaziva kuti iwe nengo ze parlamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo parlamende iri pasi pebumbiro remutemo saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro uye havafani kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo
nechipiriso ndorino dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika ndakamirira studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLove Joy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakasvika musi wa 1 August tichibva kubasa muna Nelson Mandela pa Fidelity House. Bwazwa iroro ndichikurera mane bullet mugumbu mangu rinokonzera kurwadza especially kana kuchitonora. I cannot walk and kwasi kufamba kwenguva yakareba uye handikwasi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bullet mumuviri wangu ndo chikuru chandiriuda for the meantime. Lisi wakwasa kubviswa bullet muno madokita watu wakwasa kuribvisa asi kuindia kuindia wanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara munanyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga avo vaive mutyairi wekombi vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Pano vanogara 7 days dugumbo rangu ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ira vanhu vacho vanetsaona nandiridhiraivha saizvizvo vasati vadzokera kubasa. Ndinotongochengetwa nankoma mhuri ichibatsirwa nankoma zvese zvechokwadi hapana kana chati chauya ndataisiro kuti vaikwanisa ngotipo mugoro kuti inokwanisa kusatsina kukalaifu nigo mhuri nenitowano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Ndaitengesa ndopa ndakasanganisawo neiyo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa, ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika anything whatsoever, hapana chai assistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirizhonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru kushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kusaidi regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara, vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslina Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana taripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatarezi mosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbo vamutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna Nyamavhuvhu. Azi rezvemutemo, amai Virginia Mabhiza, vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupinda nguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaitaumnekufamba. Mukuru akamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pane amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanyanga mende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Were.
Zvakadaro, bazi rekuChiZimbabwe nemwe nyika kuti harina kuzvirangitwa Nyatwe pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vaSanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore raNyamavhuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo masoja ari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi nyunyuto kuumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols, avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri James Manzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Zvisinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti icharamba ichienderera mberi nekuvandudza zviri nekutaurirana nenyika dzanga dzisiri kuwirirana nayo kwemakore aka. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hariri kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube ngajiti zhinji tinoomesera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi, mitero yedzukari, matoll gates nezvimwe. Va mutulinuve vanoti budget ravo rakawedzerawo mari isingabati pero kusvika pamazana manwe nemakumi mashanu emara TGS pamwedzi vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mukuzeya nezveurongwa uhu tabata munyori mukuru wezcu vajafet moyo kuti tipamire sangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende rukota zvemari. Zvatirwadza izvo nenyaya yekuti apedumbo hapana chedu. Ndikuona sehure irikutora vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinofambwa. Ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Auya kwa TV vashandi taitasira kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll according to the interbank rate taitarisira kuti hurumende zvakafanana neizvozvo kuti nemasalaries are anofanira kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri mu
Redzei mari obatirwa mitero izvo hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi online. Mari singakwani kuti vararame nemudza. Vashandi vakawanda havasi kutambira kana 700. Taitariti mihoro yevanhu chakwidzwa kusvika nhano chinota kuti mtero inotangira pa 700. Hazvirevi chinhu zvekare vashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru wezcu vajafet moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru wezimbabwe National Chamber of Commerce vachris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vahenry Ruzidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Guta Rebulawayo yava nemakomiti evarisenzira yekuedza kugadzisa kwemvura irini. Tauraishava tevera.
Kanzuro yeguta Rebulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziya mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu kuti kanzuru iri kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuve nemakomiti evagari kupa dzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Tarima clusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our clusters anoita kuti sigone sedoropo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaenjinia ekanzuru amaimesi Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6 iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa. Saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasadyaro wekomiti inoona nezvemvura Kanzura Skuleki Lemoyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuri ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhu adzurudzwe zvekare.
Tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura basarase mvura bagadzirise matepsi anolika kudzimba mungwinzi kuti mvura isarasike zvakawanda because tirikutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuru inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko ririkusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachigaro wekomiti ya Environment and Engineering, Vanome Ntlavanu, vakabvuma kuti kanzuri irikubatwa nematambudziko aya.
Kanzuri ina machallenges akati wandirei anoburikidza emagetsi, anoburikidza efueli nemvura. Kuti mvura ize iuyewo kuno kubhuruwayo inobva kumadhamu uko inopombwa nechinyi nemagetsi. Dambudziko iri hasiri redidrega, saka rezeriminisa mumiting yanhasi vati kurudzira kuti kapari any problem tishandei setim one kuitira kuti matambudziko akadai adini atiwaadress.
Kanzuri inoti kana madhamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arinogona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kuNyamandlovu Aquifer, asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwaishangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yashika nguwa ya kuti timbonzi wa njuri kuitika padande mtandere social media kubwa kuna Marvelous Nyahuye.
Wache Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurei Marvelous Mtlanga Nyahuye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri, china, nechishanu. Nasi sangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gorera pera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musiwa 1 Nyamavhuvhu 2018. Regai tuende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona, tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mpondi, murutaura Peter Mpondi Muharare. Muno rwadamu zvikuru, unoziva zvakaroverwa vanhu pa1 August kupaya. Ndozvinhu zvaizama kuavoidiwa izvi. Zvenhamo ina vanhu nhasi uno. Ndozvaizama kupopoterwa navanhu izvi. Asi nhasi ndomatiri. Tarisa 1 year after that na ndomatiri munhamo iyoyo. Zvinhu zvaizama kuavoidiwa. Asi zvakatadzika kuavoidiwa nevanhu vane mwoyo yakashatana nemwoyo isvina. Ukapinda musupermarket moke kana mamatiri, unoona tofuona fesi dzavanhu dzakatsamwa. Dzakatsamwa, people are not happy nezvavari kusangana nazvo. These are the same things we're trying to avoid. Asina nhasi unono matiri. Tosha kutobuda maziri spei.
Imimi manga murimo here Mwararo mupanguwa pakaitika mirishonga iyi gore rapfuura.
Pamwechete ndakandisimo, ndakandisimo ndaitwa zvangu Victoria Falls ndokwandaitogara zvangu. Unoona zviitiko zvine zvangoitika kuHarare kanewo zvinokubata uri kure sei. Zvingokubata hoso.
Ndinoitwa Chipotonoro, ndiri kuno Botswana, Gaborone.
Taurai tinzwa.
Ndachida kuti chichiwe necho ukada takada kutarisa kuti maelection anofanira kunga achipa hope kuvanhu. Tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka, asi pari zvino zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kumashure. Taakudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Inini ndini Marvelous Mtlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Nau zemitambo makundano eka league kunyangwe chike Zimbabwe Warriors chimtambo wechan ne Mauritius Mbaba Field Stadium nemswe shondo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunze kwin-in, iyo ine vatambi vatatu muchikwata chemaWarriors neHighlanders, iyo ine nhandare iri kushandiswa nemaWarriors zvekare. Mimwe mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa nevePremier Soccer League. Izvi zvikureva kuti makepe-kepe ari murwendo rurefu uyezve rwakaoma akananga kuzvishava nekunosangana neFC Platinum, iyo iri kutungamira makwikwi aya uyezve iine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera, asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaWarriors, Capes United haisi kumira mumtambo uyu. Mucheveri we FC Platinum vamos mjambadope. Vanoti havasi kutarisa zvakaitika sondo rapera apo vakarohwa ne Black Rhinos. Vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadzirira chakakwana, takagadzira zvakakwana paya kuti ma Saturday tukurova 3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Cape United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiano uripo pari zvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinwe. League ndiyedu takatowina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals vs Blauwe Chiefs, Manika Diamonds vs Black Rhinos, ZPC Kariba vs Wange, Ngezi Platinum Stars vs Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro chikwata cheMaurias chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Anotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uye Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBurbanfield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mumbiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyami nantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.